of sports.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 18 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. SADC yopeta musangano wayo kuDRC. Tichakupa izvizere nezvawiriranwa nevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica ava. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rotsutsumwa nekwarinoti kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa nhengo dzaro. Bazi rezvevashandi rotenda kuti panogona kunge paine uore huri kuitika mukuwaniswa basa kwevarairidzi, uye nyika inonziwo iri kuendesawo vamwe varairidzi kuRwanda, kunyange hazvo bazi rezvedzidzo richiti harina vadzidzisi vakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzedare reparamende hadzisi kufara neuori hunonzi huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi munyika, uyewo dzinoti hurumende inofanira kumbomira kuendesa varairidzi kunyika dzekunze dzakaita seRwanda kusvikira zvikoro zvose zvemunyika zvave nevarairidzi vakakwana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa neparamende nevakuru vakuru kubva kumapazi edzidzo yepasi nebazi rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu, sachigaro wekomiti inoona nezvedzidzo yepasi vaJohnson Maduku vati nhengo dzeparamende dzine umbo hweuori huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi.
If both ministries need evidence to substantiate that, is there?
Kana muchida umboo tinawo zvakafanana nevanhu vakaita ECD, unoona munhu akapedza muna 2020 atova pabasa asi akapedza muna 2018 asina basa.
VaMaduku vati zvinoshamisa kuti vamwe varairidzi vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2015 kana 2016 havasati vapinda basa, asi vamwe vakapedza gore rapfuura vatove pabasa. Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe neRwanda dzakatanga bvunzo svondo rino dzekutsvaga varairidzi vachaenda kunoshandira kuRwanda.
Vamwe vakaita samai Elina Shirichena,
nhengo yeZanu PF kuchikamu chemadzimai kubva kuMidlands, vati hurumende ngaitange yaona kuti zvikoro zvese munyika zvave nevarairidzi vakakwana.
Ndawaso kuti mucharekomenda mamwe maticha edu kuti aende kuRwanda, chii chanyanyisa? Muno mumusha medu muZimbabwe zvikoro zvedu zvisina kukwana vadzidzisi. Motanga kuti moda kurekomenda vamwe kuti vaende kune imwe nyika kutodzidzisa uko, asi vedu vana muno vasina kukwana.
Asi vachipindura nhengo dzeparamende idzi, munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vabvuma kuti pane uori huri kuitika, asi vakati vari kutora matano ekupedza dambudziko iri.
There have been accusations of corruption in
the uori, uye ndinoona sekuti zvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma, asi hapana humbowo. Asi kana nyaya idzi dzikamangarwa, tinodziongorora nekuti hatidi uori sehurumende.
Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Muguse vati zvikoro zvese munyika zvina varairidzi vakakwana, uye varairidzi vese vane mutoro wakarema. Vati semuenzaniso pakirasi yeEDC inofanira kunge ine vana makumi maviri, asi pari zvino makirasi aya ane vana makumi manomwe kana kudarika. Vati vese vanoita zveuori vanodzingwa kana vachinge vabatwa. Vakati pari zvino pane mumwe mukuru mubazi ravo kumatebeleland north akatodzingwa basa nekuti aitora mari dzevanhu achivimbisa kuvapinza mabasa. Panyaya yekuti pane vamwe vakawana mabasa mushure mekupedza zvidzidzo gore rapfuura, asi vamwe vakapedza kare vachishaya, vamuguse vati izvi zvinoitika nekuti pane zvimwe zvidzidzo zvakaita sescience nemaths zvisina varayiridzi mumatunhu ese munyika.
We also have a critical shortage for agricultural teachers at form 5 and 6. And the critical shortage
ndi ndinoona sezvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma, asi hapana humbo. Asi kana nyaya idzi dzikamangarwa, tinodziongorora nekuti hatidi hori sehurumende.
Panyaya yekuRwanda, vamasanga vati Zimbabwe ine varayiridzi vakawandisa. Vatiwo pane urongwa hwekuendesa varayiridzi kuKatar neAngola.
It's not a bad thing to send the teachers to Rwanda because the same honorable members of parliament are saying teachers who completed in 2017
to Rwanda. Ndimi muri kuti vakapedza zvidzidzo muna 2017 havana mabasa, saka hazvina kushata kuti vaende kuRwanda. Hatina mari yekunze, saka kana vakaenda kuRwanda kana Angola kana Zambia tinenge tave kuwana mari yekunze.
Vatiwo havaone chakashata pachirongwa ichi, vachiti pane zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda zviri kushanda muZimbabwe pamwe nezvizvarwa zvemuno zviri kushandawo kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanobviswa chioko muhomwe kuti vapinde basa, vachiti vese vakadzidza basa vanofanira kupinzwa basa kuti vana vawane dzidzo yakakwana pasati paitwa zvirongwa zvekuendesa vadzidzisi kunze kwenyika.
Tinokurudzira hurumende kuti ifile mavhakanzi ese ari mumaschools nevarayiridzi varipo, uye zvekuti vatowedzera kutraina vamwe kuti nekuti chero tikatimplaya vese varipo tichasara tine mamwe maareas anenge asina kutokavhwa. Asi nyaya yekuRwanda chero vanenge vazonzi vaende, tiri kunyanyotirwadza ndechekuti hapana chibvumirano chiri kunyanyotaurwa panyaya yekuzoremekedzwa kwekodzero dzevashandi ava. Tichitarisa kuti hurumende yeRwanda yambobvumawo here kuti ichange ichiadhiya kumalabor standards ari muconstitution.
Bazi rezvedzidzo rinoti Zimbabwe ine vadzidzi mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million. Varayiridzi varipo vanonzi vanosvika zviuru zana nemakumana kana kuti 140,000, uye pari kudiwa vamwe vadzidzisi dzivatsva zviuru zvina kana kuti 40,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatungamiri venyika dziri muSadak vapeta musangano wavo wechimakumi mana nemaviri kana kuti 42nd Summit kuDRC nasi. Musangano uyu wakasarudza mutungamiri wenyika yeDRC vaAntoine Tshisekedi Chilombo kuti vave sachigaro mutsva, asi hapasati pataurwa kuti musangano wegore rinouya uchaitirwa papi chaizvo. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Manuel Goncalves Lourenço ndivo vakasarudzwa kuva mutevedzeri wavaChilombo. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHeg G. Geingob ndivo vakasarudzwa kuva sachigaro weSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, uye mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema ndivo vanenge vachivatevedzera. Musangano uyu wakazeyawo nyaya dzekugadzikana kwedunhu munguva yeCOVID-19, nyaya yekusagadzikana kuLesotho, uye pakanzi paumbwe dare revakweguri kana kuti SADC Panel of Elders kunobatsira nyika iyi. Nyaya yemamiriro ezvinhu kuCabo Delgado Province kuMozambique yakazeyiwawo. SADC yakati mauto ayo mapfumbamwe aibatsira kuMozambique kurwisa vanopfurikidza mwero akaurayiwa. Sangano iri ratiwo riri kushushikana nemamiriro aita zvinhu muDRC, rikatiwo richakwidza nyaya iyi kuUnited Nations kuti izeyiwe kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa mwedzi unouya. SADC yakaziya wo nyaya yekusagadzikana mu Eswatini ikati nyaya iyi izeiwe ne Troika. Gungano iri rakatiwo riri kufara neuto idzva rekurwisa matororo re SADC Regional Counter Terrorism Center kana kuti SADCRCTC riri muTanzania. SADC yakatenda Zambia nekuita sarudzo dzakachena ikatiwo inotarisira zvimwe chetezvo kubva kuAngola neLesotho mwedzi uno. Vaimbova mutungamiri wenyika yeTanzania Vajikaya Kikwete vakasarudzwa kuva sachigaro wepanel of elders vachitevedzerwa navaParamiswamy Pillay Vrapuri vaimbova mutungamiri weMauritius. SADC yakashorawo kwainoti kutemerwa zvirango kwenyika dzemuAfrica nedare reHouse of Representatives muAmerica nenyaya yekudyidzana neRussia kana kuti Countering Malign Russian Activities in Africa Act. SADC yakati haisi kuzotora diri panyaya yekunetsana kweRussia neAmerica. SADC yakazivawo nyaya dzezvemamiriro ekunze nekuendeswa kwevamwe vanhu muutapwa kana kuti human trafficking. Muguzeya nezvedano reSADC panyaya yemutemo wakadzikwa neAmerica, tabata vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri avo vari kuDRC.
Tanzwisisa communique yevakuru veregion ino vanga vachiungana muDRC nhasi. I think chakakosha ndechekuti utungamiri weregion ino kana weAfrica unofanira kuve nemainteresi eAfrica anodetermina Africa's foreign policy. Zvekuzoti ngana ari kuti chii pamusoro penyaya iyi, kana kuti ngana azoti America, China kana everyone, zvinofanira kunge zviri masecondary issues pakudevelopa maforeign policy eAfrica kana kuti eSADC as a region.
Paifanira kuitwa sei semaonerenyu?
Sadofungidzira kuti utungamiriro weSADC waifanira kuti pa clarity panyaya yekuti vo vanofunga kuti roo yavo ndeipi pakumiswa kwehondo yeRussia neUkraine. Zvekuzoti ari wrong kana ari right ndiani, zvofanira kuve zvinoanalyzwa navo, but chakanyanya kukosha ndechekuti tingaite sei seregion kubetsera kuti hondo imire. Remember, tiri kubva mudecade reAfrica rainoti silencing the guns of war, kuti tinyaradze sei zvombo zvehondo, and that should extend not just for Africa but for world over, kuti toita sei kuti hondo dzipere. Saka interest yedu nhasi I think yaifanira kubuda zviri pachena seregion.
Kuti kudii vamutandiri?
Kuti isusu roo yatinofanira kuplaya ndeipi kuti timise hondo, zvisinei nangana. Taifanira kushowa kuti isusu tinoremekedza concept yedu yeubuntu kana kuremekedza kodzero dzevanhu, and kuti hondo inopwanya nekupama grounds yekuti kodzero dzevanhu dzisaremekedzwe. Saka ndofungidzira kuti valuza opportunity seutungamiriri weregion nekufokasa on the pressure inobva kunana America kana kunana China kuti votora position ipi. Ndifungi kuti munhu wese anokwanisa kuisa maindresi ake paside paanenge achiadressa another problem.
Munorevei?
America inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo, China inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo. Isu sezvizvarwa zveAfrica, chiroo yedu ndeipi pakumisa hondo yekuUkraine neRussia? Tingaite sei kuti tikwanise kushandisa malivers atinawo kuti tibetsere kunyaradzwa kwepfuti munzvimbo yeUkraine?
Avo vanga vari vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri, vanoona nezvezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vari parunare kuDRC. Nengo zedare reparamende re Congress zasvika dzemu America dzasvika ku Kenya kunoita musangano nevakachangosarudzwa kuva mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto uye vaRaila Odinga avarikupikisa zvakabuda musarudzo idzi. Mumiriri weAmerica kuKenya achangobvawo mukusarudzwa amai Meg Whitman vanoti chikwata ichi chiri kutungamirirwa naSenator Chris Coons chiri kutarisirwawo kusangana nevari kusiya basa rekutungamira Kenya vaUhuru Kenyatta. VaKenyatta havana chavati vataura kusvika pari zvino nezvesarudzo idzi. Zviri kuitika muKenya zvakakosha zvikuru kuAmerica sezvo nyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe chete kuedza kupedza hondo yemuEthiopia. Mukuzeya nezvechikwata cheAmerica chaenda kuKenya ichi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Vanenge vatumisa dzimwe mari dzavo kumaelection iwaya kusarudza idzodzo dzeAmerica kuti vanhu vasarudzane zvakanaka. Panopera sarudzo paya paya handiti maobserver anenge aripo, mamwe acho anenge achibva kuAmerica venhau vanenge varimo.
America iri kukwana papi munyaya idzi tisati taenda kuri kwakanyanya?
America inokwana chaizvo panyaya dzesarudzo idzodzidzi pamwe chete nemhirizhonga inenge ichiitika munyika dzakaita sedzo kuAfrica zvokusawisisana, nokuti tikatarisa matongerwo eAmerica sarudzo dzomuAmerica padzinopera hapana mhirizhonga inoitika. Saka painokwana ndo pokunozama kuyananisa vanenge vabva musarudzo, vamwe vachiramwa, vamwe vachipomerana mhosva kuti aiwa ramangwana ririko, tarisai isu America jechetere redu, demokrasi yedu haina kuti inozoita makakatanwa vanhu vorwisana vaizopedzisira vokurwa. Saka America tingati isu chimucherechedzo wokutongwa kwenyika kwakadzikama kuri pachena ndo kwainokurudzira pasi rose nokuKenya ikoko. Saka nharo dziri kuitika dzinotoda nyika inohutungamiriri yakaita seAmerica, ndiyo leader kana kuti mukuru mukuru wapasi rose uri kuenda kunoti aiwa ramangwana riripo, muchadzokazve kana muchingokwanisa kuzohwina munohwina. Ndo pano panoonekwa mukuru hweAmerica ipapo, pachishayikwa dzimwe nyika dzinonge dzichida kuratidza kuti ihuru. Nyika dzakaita sana China hadziindi kunoyananisa vanhu, America munowana ichiwanikwa panoenda kunoyananisa vanhu, zvinoreva kuti ndiyo nyika inenge ichida kuti pasi rose rigare richiyanana maelection asati aita, maelection apfuura zvese. Tiri vana venyika imwe yeKenya, tiri vana venyika imwe kana iri dzeAfrica dzose dzapana kurwisana, ndo panokwana America ipapo.
Ndapabata apo. Totarisawo kuti paitaurwa nezve kuzvakabuda musarudzo idzi, vamwe vekomisheni vainzi vaiti vaipokana nazvo, vamwe vachiti vaiwirirana nazvo, munoona zvichizochinja mabudira zvakaita musarudzo herezvi?
Handioni zvichinja mabudira zvaita musarudzo. Zvekare panyika dzokuAfrica handi zvitsva kuvana vanenge vachirambira. Saka makotsi ariko vanoziva vari kurambira, iva vanoziva nzira dzinofanira kufambiswa nadzo kana pasitina unenge agutsikana kuti vanofanira kunge vachienda kumakoti. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja, nokuti kwakuina vanhu vaiongorora maelection iwayo vanobva kune dzimwe nyika novo muKenya imomo. Ivo vacho vanenge vachipomera mhosva kuti takabirwa vanenge vaino umbowo here, kana vano umbowo hwacho ngakugava kubudise pachena. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja.
Vanorwira kodzero dzevanhu ndine urombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaElliot Masocha muzvinafundo, vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare kuOhio muno muAmerica. Chirwere chegwirikwiti chiri kuramba chichipararira munyika, bazi rezveutano richizivisa kuti kusvika nezuro manheru kwainge kwafa vana vanosvika zana nemakumi mashanu nevasere. Asi vakabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vanonzi vainge vadarika zviuru zviviri. Gwirigwiti rakatanga kupararira kuManicaland asi parizvino rinonzi rapararira nyika yose. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa vatori venhau kuti hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vana nhomba yegwirikwiti kuedza kudzivirira kuti risarambe richipararira nekuuraya vana. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezveutano Air Commodore Jasper Chimedza, avo vanzi nebazi iri ndivo vanofanira kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Hongu ndingati chirwere chegwirikwiti chirwere chechinyakare, chirwere chatinenge tisingatarisiri kuti senyika tinge tichirwisana nacho mumakore ano atiri kurarama.
Varosike, kana muchiti chirwere chechinyakare munoreva kuti kudii?
Chirwere ichi chinodziviririka zvakanyanyisa ndokunge tichikwanisa kubayisa vana pavanokodzera kuti vange vachibayiwa. Asi tiri kuona kuti senyika tatarisana nedambudziko regwirikwiti. Hongu ringadai rakatangira kumutasa district kumanicaland, asi pari zvinezvi tiri kuona kuti chirwere ichi chave kupararira kumatunhu akasiyana siyana munyika yose.
Saka chiri kunyanyo konzera kuti denda irori regwirikwiti rirambe richifamba munyika chii?
Dambudziko guru ratiri kuona nderekuti nevamwe vedu vaya vanopinda madzikereke kunyanya-nyanya yechipostori vasingabayise vana. Ndingadayira kuti ndo kunenge kuri kuratidzika kuti kwakatangira dambudziko ikoko. Asi nekuda kwekuti vanhu vanozosangana, vamwe vanenge vachisangana ngave mumisangano yemakereke iya vanenge vachibvawo kune dzimwe nzvimbo, izvo zviri kukonzera kuti dambudziko iroro ringe rakupararira kune mamwe matunhu.
Zvinofanirwa kuti zviitwe ndezvipi kuti vanhu vazvidzivirire?
Makare kare zvaiitika ndezvekuti taiona utungamiriri hwemubazi rezveutano vaiwanzoenda kunzvimbo idzodzo, kunyanya-nyanya kumanicaland kunove ndiko kune vanhu vakati wandei vanopinda makereke iwawo echipostori iwawo. Vaiwanzoenda minista wehealth nevatungamiriri vamwe vemubazi rezvehurumende kunyanya-nyanya rezveutano vachinosangana nevakuru vemakereke ivavo, chiita kuti vakurudzire vanhu vemukereke mavo kuti vange vachibayisa vana. Asi nekuda kwekuti takamboita nguva yekuti pasina kusangana nevanhu ivavo, tiri kuona kuti dambudziko raakutanga zvekare.
Zvamungakurudzirewo hurumende pamusoro pekufamba kune kupararira kwedenda irori ndezvipi?
Hakuna mushonga watingati unorapa gwirikwiti. Saka mushonga mukuru wekurapa gwirikwiti ndokunge vana vavhakisinetwa kana kuti vabayiwa nhomba iya yekuvadzivirira kubva mukubata chirwere ichocho chegwirikwiti ichocho. Chimwe chatiri kukurudzira izvino izvi, munoziva kuti mumatunhu kune vana mbuya utano vaya. Vanobata basa guru sezvo vanogara munharaunda uye vanhu vanoitwa pamberi zvikuru munyaya dzezveutano kana tiri kumatunhu. Saka ivavo ngazve vachisusumidzwa vachipuwa pamberi kupa mabasa edzidziso nekukurudzira vabereki nevaya vanogara nevana kuti vange vachibayisa vana vavo. Kurudzirawo zvekare kuhurumende kuti dai vasenzawo zvekare nemasangano akazvimiririra, vanga vari vemacivil society, maNGOs, machechi, matraditional leaders. Nekuda kwekuti tese pari zvinezvi tava nebasa guru rekuda kukurudzira vana kuti vange vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chegwirikwiti.
Avo vanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mashoko atichangotambira anoti nhengo yeZANU PF vaJustice Meya Wadyajena avo vanga vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kubva kukambani yekotko vaine vamwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru zana zvemadhora emunyika kana kuti 100,000 Zimbabwe dollars. Zvichakadaro, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raita musangano nevatori venhau nhasi richichema chema kuti nhengo dzaro dzinosvika 13 dziri mujeri rechikurubhi dziri kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vati zviri pachena kuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mbamani. ZANU-PF iri kutarisirwa kuita musangano wayo weCongress muna Gumiguru, kunyangwe hazvo pachifanira kuitwa sarudzo vamwe vebato iri vanoti vamunangagwa havafaniri kukwikwidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti uyewo nhengo yeCCC vaClifford Hlatshwayo. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
ZANU-PF iri kuenda kuCongress mazuva anotevera ayo. And ikodzero yemunhu wose whether in affiliate organization to the party kana kuti league league kana women's league kunge vanga vachitaura maresolutions avanenge vachiita pamaconferences avari kuita. Inoraona isusu kuti madzimai akaita conference yavo musi unou vamwe vakatisa maresolutions out of the 10 provinces kuti vachakavatipigira vamunangagwa kuti vanga vachidzosera paofirst secretary yepati. Mayuti zvinoita zvakarevhe vakaita zvakaita conference yavo richa conference yavo vakasarudza leadership yavo vakaendesa zvakare kuti kukurureka Congress kwatiri kuenda tirikutsiga zvakaiva munangagwa kuti vanga vachizova mutungamiri wedu. Zvinotenderwa under the constitution of musangano wedu weZANU-PF kuti paresolutions yakanarevaya anogona kusapota ecandidate ichazenge chiripo pacongress pedu ipapo.
Touya kwamuri vaHlatshwayo, munoona senyaya yekuti mamwe mapazi mubato iri ari kuti vamunangagwa havatofaniri kukwikwidzwa, ngavapinde zvavo.
Haiwa, isu kuona kwedu kungotungana kwembudzi muchato wehuku hapana chinonyanya kuda kutarisa sere sezvamunoziva kuti haiwa ZANU-PF rabato rakuenda kwechibhabhai ndozorora. Isu hatina chinonyanya kuti kukatyamadza sereki kuti ndiani apinda kana hatina kupinda ndiani. Isu president wedu anatoni chamisi akangomirira anyone anenge auya mudariro. MaCitizens FA Zimbabwe ovaratidza chikoro chikoro cheupenyu hwese, chikoro chekuti haiwa vana veZimbabwe vada kuti varemekedze, vana veZimbabwe vada kuti vadiwe, vada mutungamiriri ane rudo, vada mutungamiriri asina zvipomerwa zvakanyanya zvakawanda, vada mutungamiriri anosimudzira munhu wese. Saka isuri vatiitarisa kuti aiwa sarudzo dziri kuuya gore rinouya idzi nedzemutungamiriri wenyika. Saka isu wese wapinda aiwa zvino inesu kunopingana kwembudzi hatina muchato watinotarisa nendeuti. Isu tinotarisa kuti aiwa zviri pamberi ndezvipi tatogadzirira kuti vapurezidendi wedu anosochamisa kutungamiriri nyika yeZimbabwe.
Todzoka kwamuri vaDzikiti, manzwa zvataurwa navaHlatshwayo munoti kudi?
Ndinotoshaisika kuti vangatitaurira ndizvo mashoko vanotaurawo nekuti mumbama vanobva hatitozivi kuti baba ndiani mai ndiani. Nyaya yekuti hazvisi pachena kuti anongomuka pamusoro apo wokuti taratidzirwa kumasuo kuti ndinda baba obva atozozitiye baba taatonzita vachinhu. Saka chinhu chakadadi chese isinot an organization inini mena but it's a mob thing. Saka pachiri yemob thing you cannot took off something isiri constituted as it is kutaura kuti chizopindura kuti tichakubidza nezvakadaro. Zviri pachena kuti munyonganyonga yavo iyoyo zvinokofuira zviri nyonganyonga. Asi tarisira kazve ZANU-PF zvine utongi hwedhisitere zvinototangira kubva kudhisitrict yaiko akavakavakwa masero chaivo akavakwa mabranch chaivo akavakwa kukaitwa madhisitrict akavakwa tikaenda kumaprovinces akavakwa tikaenda kumanational executive emawings akavakwa takuenda kucentral committee iri kuvakwa futi zvakare central committee sezvinoita kucongress vatinoendo chaya president. Zvinoratidza kuti there is a systematic organization of people in respect pa utongi hwedhisitere hwamakamuchataura huye. Zvino vava vasina kusarudzwa vanokukaruka vongomira kuti ndindaangana vanaplasai nokudzidza kwava vakaita vatongomira kuti ndizvozvo hameno.
VaHlatshwayo, manzwa zvataurwa izvo navaDzikiti, hanzi munenge mune zvipomerwawo tichitarisa panyaya dzekusarudza vatungamiri.
ukaona zvevati dhani hakushuriri every day kuda kuona kuti baba vepane mudhuru vano vakatekei vajei vari kuitei uye muvati dhani ndivanenge achinzi anomhara pasisisi vasingati arisi kuti mba mavo zvinofanira kufambisa sei izvezvi zvari pf haisi kutarisa kuti ivo vanozviti vari kunge masimba ekutungamirira nyika asi vari bhizi kutarisa kuti chii chiri kuitika muchisi zvakamira sei saka chiri kuitika nekuti vari kuona huti vari kuona huti nekuti chinhu chinonzi
aiwa tinotenda zvikuru avanga vari vaclifford shachwayo vetriple c manzwa kuna vagilbert dzikiti veZANU PF tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga leZANU PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha amadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million ukhululwe yinkantolo ngemali yesibambiso ibheyili namuhla.
Ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe ecwayize evuleka kancane kancane engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi siphusheni sonke.
Inkampani ethengisa inyama Air Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivuliwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla.
Inkinga yezindaba ke yamadale okufanele ungisebenzele wakwani judiciary kufanele ukuthi isebenze ke under the instruction yamaprocedure nxa kubona bona kufanele ke awugoze umthetho.
Ivandla le-TCCC lithi seliqinisa iqula lamagqwetha amela amalunga alo alitshumi lasithupha agoqela umnumzana Job Sikala lo mnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba segokwe nembudziya edale lePhalamende njalo elilunga leZANU PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha izigidi ezinhlanu zamadola emelika i-$5 million ukhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili eZimbabwe i-$200,000 namuhla. Wajajena ubotshwe ngamapholisa ogatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission kuthange wavalelwa izolo labanye abane ababalisa iziphathamandla zenkampani ye-Kotco uPayasi Manamike, Max Monjanji, Fortune Molayi lomqondisi we-Pierpont Mancroix umnumzana Chieza Dana. Abachuchisi bathi abasolwa bantshontsha imali yenkampani ye-Kotco efika ku-$5 million bayathenga izimota ezinkulu zohlobo lwamagonyethi. Lanxa abachuchisi bebesala ukuthi wajajena akhululwe umantshi umnumzana Stanford Mbanje uthe abachuchisi behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi engakhululwa. Uwajajena ulakho ukuphazamisa uphenyo lwamapholisa. Inkampani ethengisa inyama yenkomo Cold Storage Commission Boosted Beef Zimbabwe ivulwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Le nkampani ilobelane isivumelwano sokuyivuselela lohulumende ibambisana le nkampani yakwelebhilithane eBoosted Beef. Kubika uEzra Chisasbanda.
Uthiwenga ubhote ebuka emthina emitha yokuhliza inkomo yakulezi nsuku ASCSC wobulawayo elethwa ngabenkampani yeBoosted Beef yaseBhilithane ngaphambilini kwekwethula umbiko wakhe. Usehlakalo sokuvuselelwa okusemthethweni ngomsebenzi wale inkampani. Umsela mongameli utshele umbuthano wokuvula inkampani ukuthi eleZimbabwe lisezathengiselana inyama lamanye amazwe aphetheya.
Is here to stay and will never again go into the state which we saw.
Izaba khona kuze kube nini lamini. Ayisoze ibhidliwe njengalokhu okwenzakala kuqala emehlweni esifa sikhona. Lokhu kuzenza isigaba lesi sithuthuke kube le
misebenzi.
Namhla ngijabule kakhulu ukuba lani ngosuku lwanamhlanje oluqakatheke kakhulu sivula kakutsha iBoosted Beef Cold Storage Company.
Umphathintambo wedolobha lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube wamkangele ngenjabulo lumsebenzi ethi lokhu kuveza ukuba uhulumende wakhe uyagcwalisa izithembiso zokuletha intuthuko kuleli dolobho.
Ngemva kokuthi uhulumende sesuze i-investor yokuzama ukuthi sivuse ama-parastatals ethu kumbe izakhiwo zethu, ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe ecwayize evuleka kancane kancane, engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi siphusheni.
Ikampani yeBoosted Beef yiyo efake imali yonke yokuvuselela izilarha lezi zenkomo. Sizalwane seBhilithane umnumzana Nick Havercroft ngumnikazi wali kampani.
Ekuntshintshweni kukahulumende kamugaqo saqalisa ukubonisana lohulumende ukuthi singabuya sizovusela izakhiwo zokubulalela inkomo elizwe lonke. Njalokhuuba sivumelane
Ezinye izisebenzi ezisebenza e-CSC engakavalwa seziqhathiwe kule kampani entsha. Omunye wabo ngumnumzana Tendai Giga.
Ngisebenze lapha e-Cold Storage kweminyaka engu-15. So ngijabulile ukuthi i-Cold Storage sizavulwa. Abafana sibachiye sibafundise umsebenzi. Sendizi ukuthi impendule la. Lapha sikhangelele ukuthi ingasafi ngoba thina sasebenza nzima singatholi anything kweminyaka eminingi. Iminyaka le esilayo sesikhulile sesinje funa ukuthi siya lathi sisebenze ama-2-3 years siye sifundise abafana ukuthi company ibanjwa njani.
Umnumzana Ishmael Ncubela ngomunye wababizweyo ukuthi bazoncedisa.
Mina ngithabile ukuthi siye siyavula lesihophu kusiya ngokuya kwesikhathi izinto zizathuthuka at least lati impilo zethu zitshintshe. In the meantime bake bambiza last week ukuthi ngizabuya ngizobancedisa yenze ku-refrigeration ukuthi ama-codrooms asebenze kuhle.
Ukuguguteka kwezomnotho lenkohlakalo kwikampani Cold Storage Commission kwenza likampani ifadalale yagcina ivalwa eminyakeni engamathumi amabili lambili edlulileyo 22. Okwamanje ikampani yeBoosted Beef ithi izavula ezinye iingatsha zayo eMasvingo, Genoa, Marondera kungakudala. Imaresito 7 ngobulawayo igama lamngeze Jesus Band.
Ivandla le-CCC lithi seliqinisa ngokwengeza amagqwetha amela amalunga alo alichumi lasithupha 16 agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe besetheswa icala lokubangela udlakela esigabeni senyathime eshitungwisa. Lokhu kuvezwe isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eHarare namuhla. uMayere uthe abantu laba kumele bakhululwe ngoba bemsulwa. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe selisungule inhlelo zokunakekela izimuli zabasolwa. UMayere uphinde waxwayisa uhulumende ukuthi akhulule abantu laba ngoba esithi bayahlukuluzwa njengendaba zombusazwe njengoba sokuyiwa kukhetho luka-2023. UMayere uthe ukuze lolu khetho lube ngolukhululekileyo kumele uhulumende aguqule okunengi okuthiwa ngama-electoral reforms. Kepa umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi konke okumele kuguqulwe sokwenziwa. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziba.
Ngendaba yokuqala ukuphakamisa nokuedela amaloya ke amakhulu kwane ncedise ke indaba yokubana ke ethole ke ilibhasi yabo. Kwesibili nokunakekela indawo zewelfare zabezimuli zabo. Okwesithathu nokuyesiqalisa indaba lekwani phakathi njengoba sesidalele ke esathi namanye amazwi ukubana ke siyazakala udubo olukhona lezimbabwe oluhlanganisela indaba ke yokuabhuswa kwe-bail ukubana itagete ke abantu abaphikisa i-ZANU-PF njalo nokutshengisela ukubana ke abalungela abantu ke abanjwa ezimbabwe njengabantu ke bancindezelwa nguhulumende lokubanjwa ke kwamajane ukubana esebenze noku-advansa ampolitical agenda kwinto esingayikhangelelanga ke nxa kubana sikhangelele ukubana ke into enjenge-court nesilungu bathi ke umuntu umuntu kufanele abe yi-30 to bail athini ke ezebanje kubana kulesiqala kodwa lapho esikubonayo ukubana ke wonke umuntu ophikisana lezani uyabotshwa wakhangela ke izolo besibona owajajena obanje sobala ukubana watshontshe more than $5 million kodwa ke uhamba ke elama-photograph egqoke amasufu emadali kodwa ke abe okosini bokufanele ke behlukumeze lokhu kuyinto esingayiqalanga ngoba ngiyezakali yikho ke sithethe ke inhlelo ke esithatha kathi esiyaphambi ukubana ke sithole ukukhululwa ke kwama-champions ethu nama-citizen ke abotshwe ke uhulumende kamnaka.
Ukhuluma ngokuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba, iwaphi amatsha eliwalethayo?
Sifake ke abanye abanjengabo Harrison Nkomo namanye amagqwetha abanjengabo Obeyisaba abayazakalake nendaba ke yokwazi ke ukumela ke amalungelo isizalwa zezimbabwe. Kodwa ke into esitholayo kakhulu kubana ke inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele ilungise elizweni ngenxa kwale judicial akufanelanga ukuthi isebenze ke under the instruction yama-constitution ngenxa kubana bona kufanele ke avude umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba, lizincedisa njani?
Lasibancedisa wakhangela ke kulomunye ke ozale umntwana ngamalanga adlileyo ekubeletheni ke siyancedisile ngenxa yokubana ke ngumuntu okufanele ukubana ke ebe ke umntana ke ebonwa ngubakwakhe ngenxa yokubana ngubakusaphila kodwa ke ungumuntu onamabhizinisi wabanjwayo engelani ngendawo esazenzakala ke enyakusini. So ke yikho okunye esikuncedisayo lendawo zokubana ke sincedise ngokudla.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngomsekeli wesikhulumeli se-TCCC. Umkhuhlane wesihuto ubikwa usuhlasela ngolaka kobulawayo lapho osokubanjwe khona abantu abangamashumi ayisithupha lantathu 63 belawo. Ikhansili yaleli dolobho ibika njalo ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland unakanelwa ukuba usukhona kobulawayo ngemva kokufunyanwa kwabantu abahlanu belempawu zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo, ngakho ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakwaBulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lo umkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obele umkhuhlane lo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lane.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Siyananzelela njengabomama ukuthi imikhuhlane eminingi ebantwaneni iba lesikhathi efika ngaso, njalo abezempilakahle bayabe sebekwazi nxa sekuqhamuka. Kodwa okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala, kuyabe kulokhu kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethi umkhuhlane usumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane, kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakoBulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana ma bezalwa bekhula bethole ama-vaccine abo ngesikhathi esifaneleyo. I-measles idelela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalwa. Okuqakathekileyo manje ukuthi amachurchi anjalo sokumele efundiswe ukuthi i-vaccination iqakathekile ebantwaneni ekuvikeleni emkhuhlaneni.
Kusenjalo koBulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mdlonga, umhlali wakoBulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Umkhuhlane lo owe-diarrhea osoqhamuke koBulawayo nginambona ngani kungenxa yokuthi amanzi wo asilelayo. Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le-councilor ayilandeli futhi ischedule abasifaka ukuthi bayavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72-hour water shedding, kodwa bagcine bevale iviki yonke. And impompi nxa amanzi ebuya khwamphana vele irust yona leyo, izinto ezinjalo, asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bebuya vele elomunye umhlobo. So ngibona ngani nxa ungalungiswa indaba le amanzi kungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakoBulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule, kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo loba hatshi. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle unobhala wogatsha lolu uDokotela Jasper Chimetsa wazise ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke esabelweni seMalikaland ngenyanga kaMabasa usumemetheke ilizwe lonke, ethi uhlasela abantwana abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo abalenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elitshumi lanhlanu, i-15 years. Uthe njalo umkhuhlane lo umemetheke ngamandla ngenxa yembuthano yamabandla ensonto. Iningi lababhubhileyo abangamatshumi amane lengxenye, i-45, baseManicaland eyiyo ekhokhelayo ngamanani abantu abagulayo abangaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye, i-356. Uthe njalo uhulumende useqala uhlelo lokuhlaba abantwana abakuzinga elihlaselwa ngumkhuhlane ukuze ehlise amanani abantwana abazabulawa ngumkhuhlane. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqula leziphatha amandla zeMelika elikhokhelwa nguSenator weDelawe uMnumzana Chris Coons liqhube imihlangano eNairobi namuhla. Lo Mnumzana William Ruto osanda kunqoba kukhetho lukamongameli walelo lizwe, kanye lo Mnumzana Raila Odinga owayencintisa kusikhundla esifanayo osephikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba. Eloba enkundleni yeTwitter lapho afake khona imifanekiso yalomhlangano, uMnumzana Ruto uthe bacubungule ukuphathelane lokhetho olwedluleyo kanye lobudlelwano belizwe lakhe leMelika. Lokhu kwenzakala umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eKenya, uMnumzana Wafula Chebukati, sithi abanye bakhe abane abale ukwamukela impumela yokhetho babefuna kuqilibezelwe ukwenzela ukuthi luqhutshwe kutsha. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcweti kwezombusazwe uMnumzana George Mkhwananzi.
Ukhumbula ukuthi laba bantu bazafuna ubungani obuthile lalo ozobuba uhulumende waseKenya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngalesi sikhathi bangabonisa ukuthi bona bemi nobani, funa bakhetha abamkhethayo kuhambe ngokuhamba kwesikhathi, ukuthi laba bazodingida izinsolo lezi ezikhona bamchithe lo kade bona sebezinamathisane laye bese beyayangeka. Yikho-ke kubalulekile ukuthi okwamanje babonise ukuthi abaseke lihlangothi, bababone bobabi libabezwe ukuthi baphethe indaba thile ethini, wenzela ukuthi nabo bangaphaphi bagijime sebengabantu asebezinamaselelo umuntu othile. Kanti ke vele khona ngempela akudingeki ukuthi ma uvelela kwelinye ilizwe uhle ubonakale usungumuntu osulo wakho omenza sengathi ngumngane. Kuyahlupha lokusuka kwenzo abantu bacabangela ukuthi noma esethethe ubukhokheli bukahulumende lowo muntu uyabe eyisiphamaso. So kubalulekile ukuthi bayame eceleni, babe ngamanga eceleni, basondelele bonke bobabili.
Siyabona njalo omunye wabo commissioner esola abanye bakhe abane abangemukelanga impumela yokhetho lokuthi impumela le iyaphikiswa emthethwandaba. Ungathi kuzawela ngaphi induku loxaxa?
Ukuthi umuntu aze ngempela ukuthi kuyozala nkomoni induku loxoxa kuyowelaphi kunzima, ngoba lolu khetho ngolunye lokhetho lapho obekungacaci kahle mpela ukuthi ohamba phambili ngubani. Laba bantu bebenguthiki lobhanqa. Kuba lula ekhethweni olunje ukuthi lo ongabe phethe enamandla okuphatha izinombolo namanani alutshintshe njalo uphele umuntu akhethe ukumpha lona, ngoba luseduze kakhulu. Kodwa-ke bengibheke lapha ukuthi ama-MP aphume njani, osenator baphume njani, nalokho esingathi izigaba amakhawunti aphume njani, nakhona kubonisa ukuthi baseduze-duze. Kodwa-ke kubukeka sengathi ubaba uRaila Odinga nguyo lama MP amanengana, namakhawunti awaphetheyo yena unamaningi ukudlula lo okuthiwa nguye ohamba phambili. Kodwa-ke asazi ngendaba yodlame, udlame kubukeka lungathi luvele lungumkhuba ohlezi usiba khona eKenya, ikakhulu phakathi kwabantu bohlanga lwesiluo lalaba abohlanga amakikuyo okuyibona lapho kusuka khona uRuto yena uOdinga engohlanga lwesiluo. Bajwayele ukuthi kuluye mpela kuchitheka igazi, zibalisiwe izindawo lapho okuthiwa kungenzeka luqhamuke udlame, kubalisa layo iNairobi isigodlo saseKenya ukuthi lakhona kungenzeka luqhamuke udlame. Lungaqhamuka uma kungaba khona ihlandla lesibili ele-rerun luba khona odlame, lungaqhamuka noma sekuphume umphumela kwathiwa onqobileyo ngubani, ludalwa yilaba ababe bengqotshiwe, ngoba lolu khetho ngendlela oluhambe ngayo lube ngotshiki lobhanqa, kwaba nomahluko omncane sokusuka kuthelela ulaka lo ongasangenanga labalandeli bakhe.
UMnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi kwezombusazwe. Amagqwetha amela amalunga e-TCCC umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole athi ababili laba bathwaliswe nzima ngabalinda eChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwe khona bemelele ukuthoniswa kwamacala abetheswayo awukutshotshozela udlakela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana nomthandazo Nkomazana olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okudale lezano PF Central Committee. Uma Nkomazana usungula lingxoxo.
Abantu abayeqe umthetho banama rights wabo. Kufanele ukuthi ama rights lawo alandelele. Irregardless ukuthi umuntu lo ulemali noma akanayo imali. Ma ukuthiwa abantu baboshiwe ku-situation enjalo kufanele ukuthi bonke baphathwe ngokufanayo. Ma ukuthi bonke bafanele bahlukuluzwe, kufanele bahlukuluzwe bonke. Ungabi nokukhetha. Ungabi nokukhetha ngoba a crime is a crime.
Ye, kwalithi nathi udaba khona.
Udaba lolu olabantu ababoshayo lolu. Ukuthi asilukhangeli ngendlela omeli ngabe silukhangela ngalo. Ukhona umuntu obothwayo ebothwa okuqala ibail into alelungelo layo obana aphiwe bese siwa lo muntu othi ebothiwe aphiwe leyo bail abuyele futhi ayidala icala elifana nayo kumbe liphose lifanane futhi konabo kusuka kube nzima ke enkantolo ubana bekubambe njani yiko lapho sisuka khona sifike kucase enjengale ekababa honorable uJob Sikhala ukuthi why vele ephi bail watshelwa lokuthi ubail condition yakho le ungaqali futhi ukuthi udlalele ku social media ukhuluma ngento zokufuna ukukhuthaza violence waphuma lapha nangu osekwenza futhi njalo kwapha so khona lapha ke nxa inkantolo isikuncisa ibail bese ubona into ayikuhlukuluza kukanti ke hayi ikuvele ngumthetho wangikona ukuthi wena when you are given a bail uyaphiwa ama condition ongawe phula ikhodi lalelo ilungelo lokuthi ikuncisa ibail nxa usiphenduka okwesibili
ngikusazana
nkomazana ngiyakuzwisisa lokho baba Kholidi kulokuphathwa komuntu okobuntu lokuphatha umuntu okwenyamazana yikho sikubona ukuthi akukho right lapha entweni ezenzakalayo lapha ekhaya ngoba abanye banikezwa isikhathi sokuthi bageze bagqoke kahle bayendaweni yabo enkantolo lapha abafanele baye khona kodwa abanye sebanjwa ngani yizigebenga. There is no right ukuthi umuntu akabulalanga. He is not a threat to the community, to the country as a whole. Kodwa kufanele ukuthi aboshwe ama-chain enyaweni nezandleni. Omunye umuntu uhambe gqoke isudu ezihambela kahle. Hayi lokho baba Kholidi angiboni ukuthi kuyinto elungileyo. Iziboshwa ngabantu, they should be treated as human beings as well.
Khona ukukhuluma ngakho sibonile uwajajena owe-ZANU PF. CM Nkantolo gqoke isudu sibili kodwa labo phela uJob Sikhala zibakhalele sibili yabona befakwe insimbi bemanyakanyaka. Khona bongena Kholidi
laphana ebe ngumuntu obuya ngoba indaba yakanti into ivelela kokuzakhi izakhi iyakubiza ibisithi sambini ke ecourt xa sifike ecourt laphana ke izikezi ngakwazi ukuthinta enxela yizikhuma sorayi usegqoke ezangaphi ezakhona le eChikurubi so ayisikumbeta kuhamba njani but loku sibili okufaka izinsimbi ezinyaweni hayi lami nginje ngangivumlani lakho sibili yinto embi kakhulu yena umuntu engabulala ngasho njalo engasothi umbeta useyi-threat yotona usengabulala kumele ukuthi bambise nje khona ezihambela kuhle noma egqoke ezakhona le loku akulandaba vele anti yumthetho wangikona
Nkomazana khonokho esikubonayo sakugcina ngesikhathi sika-Ian Smith so kujoni kono
bengicabanga ukuthi isikhathi sika-Smith sidlulile sesinemthetho ekhwabithekayo lapha that favors our country as a whole. Does it mean ukuthi imthetho leyana isasebenza or inabantu esebenza kiwo? Does it mean ukuthi lo kuthiwa mhlawumbe osefakwe ku-custody sizombona enensimbi enyaweni nasezandleni or njengoba kuthiwa ungu-honorable uzophathwa ngempato etshiyeneyo?
Kholidi ngena khona phoba
ufakani insimbi ezinyaweni lokwana mina ngathi kuvela ngaphi kuze kugcina kungikhumbuza ukuthi yona yazi ngiyakhumbula nge-election evekaleyo ngo-2013 laba sabona ukuthi kona i-highest number ama-voters endaweni yana eChikurubi babana yahamba ku-MDCA isiya ku-honorable 10 IBs.
Umnumzana Joseph Chuma ngowe-ZANU PF Central Committee. ubexoxa endawonye lolandela izombusazwe unkosazana nomthandazo unkomazana. Kwanele mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaxoxa khona labesifazana ngokhetho lwakwele Kenya. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.